ndi dzute kapu yeti ndi chimbo gazwa ngundo di azina kutanga nasi wagara uno ndi jairira kazhinji ndi nongo pfavirira ndi chada nayo chanzi wagara uno ndi jairira kazhinji ndi nongo pfavirira ndi chada nayo chanzi kuti nekuti chinonetsera moyo wako uchapa uchapa wangu zvekunyepa unosama tsikama tsikama chinonetsera moyo wako uchapa uchapa wangu zvekunyepa unosama tsikama tsikama rega ndidzute kapu yeti ndichimbogaya zvangu ndodi hazvina kutanga nhasi ndambozama kuita chibhoshama pandopedya ucharohwa nekama kozi unoda kuzviita nyanzi wewe you can't tell when someone is genuine une brains iri under 18 waiti ndichafila sei nini nini ndemagenga inditiba mnini siyana nemwana uyu please but I kept on vouching for you maybe niri benzi or maybe ndaka pusi pusi maybe uraive shoma rudo rwandaikupa kupa pasei uchidzoka kuzondi confuse confuse wakadyisa timu yandaikuza kuza nekuti chinonetsera moyo wako uchapa uchapa wangu zvekunyepa unozama tsikama tsikama chinonetsera moyo wako uchapa uchapa wangu zvekunyepa unozama